vachitaura pakuratidzwa kwavo mubuti paHeroes Ekanhasi vamugabe vati kunyange hazvo paine muonero wakasiyana panyaya yekutongera vanhu rufu ivo vanoda kuti vanhu vanenge vabatwa nemhosva yekuponda vatongerwe rufu mumwe wavatevedzeri vavo vaemarson munangagwa avo vakapona neburi retsono kuti vagurwe musoro paitongwa nehurumende yevachena sezvo vaive nemakore ari pasi pemakumi maviri nerimwe chete mushure mekunge vabatwa nemhosva yekukuvadza zvivakwa zvehurumende yavapo panguva iyi vakabuda pachena kuti havatsigire kuti vanhu vatongerwe rufu asi vamugabe vati nyaya dzekupondwa kwevanhu munyika dzavari kuturirwa nemukuru wemapurisa munyika vaugastini chihuri zuva nezuva dzanyanyisa kuwanda nekuda kwezviri kuitika izvi vamugabe vati veruzhinji avo hapana nekuzoshamisika kana mutemo wekutongera vanhu rufu wave kubata munhu wese
dhindai taayo vangaurayiwe vamunanga vanoti angatiitei chisi vapoko hatisati tanzwa pfungwa dzavo panyaya saka ndakufunga kuti kwete let's restore the death penalty vanhu chionai vari kutamba nerufu kuuraya vamwe kondo zvatakarugira tiri kuviga doni nhasi apo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti bato rezanupf rinogona kuchinja bumbiro remutemo chero ipi nguva kuitira kuti chero ani zvake atongerwe rufu kana achinge abatwa nemhosva yekuponda sezvo rine nhengo dzakawanda muparamende asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaarnold tsunga vanoti zvekutongera vanhu rufu hazvina chazvinobatsira mukudzikisa nyaya dzekupondana
zvakaoneka kuti hapana zvazvinobatsira saka pari zvino 19 nyika 19 muafrica hatichatotongeri rufu dzakati hadzichaurai vanhu kana dzavabata nemhosva zimbabwe botswana somalia sudan ndonyika dzedzimwe shomashoma
zvichakadaro vamugabe vasora veruzhinji vanosiya mari dzemupiro kumaprofita vachiti maprofita mazhinji ave enhema ataura akamirira mhuri yemushakabvu vasameo tendai muvhuti vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru
kuri musiyamwa wamuri mhofu yemukono mafamba rwendo rwenyu masvika pamakatarirwa namwari kuti musvike maakusangana nemamwe magamba ari pano tinozvazve kuti mumweya muri kusangana nevamwe ana musiyamwa vakatungamira kumberi kwenyu tinoti pane ino nguva fambai zvakanaka musiyamwa tatenda
mushakabvu uyo anga asingazivikanwe zvakanyanya neveruzhinji anonzi akashanda zvakaomarara ari kunze kwenyika munguva yehondo achitsvagira varwi vehondo rubatsiro rwemari chikafu nezvimwe zvakadaro hondo yapera vamubvuti vakazove nhengo yebhodhi rekambani inodhinda mapepanhau ehurumende rezim papers uye vanga vari nhengo yezanup f national consultative assembly ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiripasi